Hondo yekuIsrael neHamas inogona kuvhiringidza chaizvo upfumi hweZimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rose, nokuti pari zvino tinoona kuti Israel iri kurwisa chaizvo ino urongwa hwokuti itopinda muGaza, zvinova zvino zviri kutsamwisa Iran neHezbollah iri muJordan, vatotangavo kukanda makobvu namatete mashoko pamwe chete neHezbollah kutokandirana mabhambo.
Zvamira zvakadaro, maonero enyu ndeyekuti hondo iyi ichafamba sei?
Pari zvino maonero atiri kuita ndiwo kuti hondo iyi inogona kunge ichaspreda kuMiddle East kwose. Nzvimbo iyoyo yekuMiddle East inosanganisira vana Saudi Arabia, Jordan, Iran, Iraq, vana Israel, kunobva mafuta epetro nedizir. Saka zvinowanza zvavhiringwa izvozvo, mafuta nedizir mapurize acho otanga kukwira, kungokwira chete kuri kuita mafuta epetro nedizir kukwidza zvinhu munyika, zvinenge zvinozobva zvichivhiringa upfumi hwenyika. Zvekare handiyo hondo yoga iri kuitika iri kuvhiringa upfumi hwenyika. Tinoziva kuti kuRussia nokuUkraine kuri kuindira hondo mberi kwaiwanikwa vana fertilizer, vana gorosi, zvaakunge zvisati zvichafamba zvakanaka.
Zvamira zvakadai, zvoitwa sei kuti zvinhu zvigadzirike nyanya muZimbabwe panyaya yeupfumi?
Tisamagariro andigara nichitaura kuti zvikonzero zvose zvehondo hazvifaniri kunge ari maexcuses angapiwa nevehurumende kusakwanisa kuvandudza upfumi hwenyika yeZimbabwe, nokuti handi Zimbabwe chete inoafektwa nehondo idzi.
Senyanzvi yezveupfumi, munofunga kuti Zimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica dzingagadzirire sei zvatingaone zvichizobva kunzvimbo iyoyi yeMiddle East panyaya yekuti upfumi hwemunyika dzavo husaondomoke panguva iyi yehondo?
Isu pachedu tinofanira kunge tiine masolution edu okuti kana zvakati zvikaitika tinozvifambisa sei. Pasina hondo yeHamas neIsrael iyoyi, upfumi hweZimbabwe hwaingoremera vanhu. Saka kuti tizopomera hondo iyi kuupfumi hweZimbabwe, ndo zviri kuvhiringa upfumi hweZimbabwe, handivoni kuti chingava chinhu chakanaka